aya mashoko mashoko anotitishinguru dzei zvikuru isusu semasangano anomiririra zvizvarwa zvekunze kwenyika muno muSouth Africa, nekuti chinoitika ndechekuti kunyange ari kuzvitaura asingatauri akatarisana nerusarura rwatinoti zvauri xenophobic speech, asi kuti kunoenda mashoko haudzive kuti anozvitambira anozvitambira sei. Ndo zvinhu zvatinoona zvinoita fuel maxenophobic attacks. It's unfortunate kuti zvakataurwa saizvozvo, asi tikada kudzokazve tikati ngatiindei panyaya yekuti kuparwa kwedzimhosva. Nyaya iyi yakambotaurwa mu2008, yataurwa mu2008. Tikakwidza nyaya yacho nekuti right, ngatimbofambai mumajere tinoona kuti percentage yemaforeners kana kuti vabvakure iri mumajere vakawanda zvakadii. Zvatakanowana ikoko zvaishamisa zvikuru, nekuti percentage yachoni yanga iri pasi pasi kudarika vemuno macho vemuno muSouth Africa, ndo vakawanda vakazadza majere. Saka kana vamakura vachiti vabvakure ndo vari kuparadza mhosva, zvinofanira kunge zvichinozadzikiswa nomumajere kuti vabvakure ndo vakadi ndo vakazara mumajere. Asi zvakadero hatikurudziriwo kupara mhosva. Kuenda kuchipatara ikodzero yemunhu kuti munhu akarwara aende kuchipatara. Ivo vangadai vakangoita zvavakataura ivo kuti takuzotaurirana nehurumende kuti hurumende dzine vanhu vari kurapa kuno, aiwa potaiwo muchitibatsirawo pakutenga mishonga, kwete kuti vataurire vanhu. Nekuti vakataurira vanhu, vanhu vanopedzisira vakurwa mudzinzira, vanopedzisira vakuita xenophobic attack, mangwana vofuma vakuchema. Asi kuda tingangoti is a campaign gimmick, inguva yesarudzo yakusvika vanenge vakuda kuvhoterwa.
Mune matanho amuchatorawo here sesangano rinomirirawo zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa?
Takatotanga kudhara kunyora matanho kuhofisi yavo vaDavid Makura yekuti nyaya yamataura iyi kunyange mataura musina kunangana mune zvakaipa, asi matorerwo ainogona kuitwa inogona kutorwa mune zvakaipa nevanoteerera. Havana kunyatsoisa mazwi avo mune zvakanaka. Zuro ndizuro taiti vaHerman Mashaba, meya veJohannesburg, vari xenophobic pavaitaura kuti maforeners ndo vari kuita zvakati, ndo vari kuita utsvina, ndo vari kuita umbavha, ndo vari kuhijeka mabuildings. Ivo vamakura neofisi yavo neveANC vakatoti zvavari kuita hazvina kunaka, zvakaipa, asi nhasi ndo vakudzokorodzati mashoko iwayo. Saka takuona kuti maitira vakaita nyaya yavo haana kumira zvakanaka. Saka takatonyora tsamba kuofisi kwavo tichinyunyuta.
Tinoonawo kuti nyaya hombe iri kuita kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinge zvichiwanda muSouth Africa, mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika nezveupfumi kumusha. Munoona sei musangano wakapera kuitwa nezuro muZimbabwe pakati peSouth Africa neZimbabwe weBai National Commission?
Takabvira kudhara tichiti havadi kubudirana pachena kuudzana kuti iwe zvauri kuita zvazvina kumira mushe. Saka chinobuda ipapa hatichioni, because mareports auya ipapo takanzwa kuti vekumusha vanga vachikumbira kuti dei matibetserawo nemari yekuti upfumi hwedu hudi hunge huchisumukirawo, asi veSouth Africa vati hatigoni kukupai mari iyoyo.
Tinozwawo kuti South Africa yakazivisa kuti ichawanisa Zimbabwe mari inoita 55 million rand ichange ichinangana nekubatsira kudzidzisa mapurisa zvichitevera ripoti yakaburiswa navamoshande yainge yaipomera mapurisa mhosva. Munoona sei danho iri?
Chingange chiri chinhu chakanaka, because hapana chinhu chakaipa sekuti isusu tinotarisira kana kuti veruzhinji rweZimbabwe vanotarisira mapurisa nemauto kuti ndivo vanganya vanofanira kunge vachitichengetedza. Saka tinozviona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.